on The Voice of America.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTRIPC yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF muHarare. Dare repamusoro-soro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTRIPC kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTRIPC vatanaka chitsunge vanonzi nebato ravo reTRIPC varohwa nedemo dzinodzokorora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuGlenview 7 muHarare. Vatsigiri veTRIPC vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri veZANU-PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaTrust Well Chikomo nhengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU-PF kuti dzira kuti takwanisenge tinokambira. Saka zvadaro vemva vepolisi vatuma mapurisa eriot. Saka isu vanhu vanga vaifanira kunge vachinoita ipapo, pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare vakuona pakatozara polisi nemaite eZANU-PF. Ubva maite eZANU-PF vatanga kunonga matombo, vanonga matombo vachiibva vatanga kutema motikari, vatema motikari dzedu. Ubva vanhu vaya vadi vedu vatiza veTRIPC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhikiri paa padi pakadwa matagers nepolisi paclio, vakuchidzokera kudzimba dzavo nepatiri kunzwa kuti umwe wedu azotemwa nedombo akambasira pasipoti akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzikanwa here kuti ndo vakanda matombo aya, zvafamba sei?
Vari kuzikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani? Vari kuzikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo. Ndiri ini handitiri panzvimbo, saka tavatitozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakashanda matombo. Asi vari kuti mayouth eZANU-PF anogara imomo mutanaka.
Mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunomhangara, ndovanga varipo vamwe machandeni vatatu nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagiraundi pauri kunzwa wati watemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yechiri constituency magara muchitoitika violence. Hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last season zvatwendi patakaenda muhuche wekunze tinonamira maposters edu, pakauya mayouthi vakatumwa necandidati iri kukwikwidza neZANU-PF nemotikari yautete ada kuti akanzela yewhite chinted yewhite. Vachibva vasvika vobva vati bloka, vobva vatora flower yaanga vaenda ngaenda musamaposta avo, robva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU-PF. Pavobva vatora mashanga aida kutisa motikari yangu.
VaTrust Well Chikomo nhengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira.
Murombo, nekubva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuruwana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemurizvona. Izvi zvaitika zvichiri kumapurisa kuti chiri chakamirira kunzwa kuti chii chaitika. Asi isu sezanu PF tinotaura isu kuti hatidi mhirizhonga. Tinokurudzira mapurisa kuti vose vanenge vane chekuita nemhirizhonga yaitika nhasi vavabati vasungu vaende kumatare vapiwe mutongo wavo.
Imiwo sebato rezanu PF, zvii zvamuri kuita ukuyeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhirizhonga yezvematongerwo enyika?
Isu ndotarisa mukatarisa pose patinoungana semhuri yezanu PF. Hapana kwatinoungana shoko iroro rikasataurwa. Mukatarisa chero panharaunda yesocial media takadzora tikadzorana nekuti vaoyaesi kurowana panyama chero mashoko Israeli inokwana pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media munoro hatisarovani nevanhu, hatitukani nevanhu, tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura, munoti?
Isu tatinoita sebato rezanu PF hatifariri mutambo wekunongedzana nekaa. Asi tikatarisa kuzaka vetipesi rakatema vamutobi nevateedzero vavo, isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu tinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuitawo kusunga. Asi chokutanga ndechekuti isu tinokurudzira vamuri ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo ticharamba tichiwedzera kubvikisa chifuura purezidendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngative nerunyararo, ngative nekudanana. Isu tizanupia tinoti atingazive ngaadzidzisi. Saka tichawedzera kudzivisa shoko iri kumasapota zvedu ose.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Chakadaro, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachiita misangano kuManicaland nhasi. Asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linette Karenyi Kore, vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa.
Tanga tiriko nhasi but taona vai vezanu PF vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarallies kwedu. Zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungochitidzira vanhu kuti sabhuku anozi ngaanyore vanhu vanouya kurali vese vazochitidzirwa. Izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve kana tichienda kusarugo the election must be free and fair. So marallies izvo zvikabva pahauna, the ground was tagged.
Mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi?
Nhasi taita kunyatate kunyanga no kunyanga south.
Saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii?
Vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine chido zvevapamoyo ichange ine mapolicies akasiyana siyana. Vataurawo kuna vana sekuru nana gogo kuti muTriple C in the new government yeGreat Zimbabwe for everyone. Munhu wese anenge akwegura anofanira kutwa take care nehurumende. Vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anodiwa nevana uye inoendedzwa vabereki. Vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavachamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana, zvipatara zvigoita mishonga, marodzi edu agogadzirwa. Uyewo neminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible, land yakatodistributwa. Asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 year lease asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds vapiwe zvikwanisiro zvekuti varimi.
Asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi, vachitiwo bato renyu ndo riri kutonga maguta omu asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka zvinhu zvakatanga kufamba.
Avanga vari mumwe mukuru mubato reTCCC amai Linet Karenyi Kore vari parunare kwamutare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Lekani Mwaera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muBulawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeTCCC, vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyu tatiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwemacandidates edu eTCCC kuBulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro macandidates iwayo adzoswe aconteste kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weTCCC muzvarefa dzaimahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokuti vanga vasingafaniri kubviswa pekutanga asi ndopatiri. Kune vagari kana kuti macitizens tiri kuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude. Ngatibudei neuwandu hwedu musi wa23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa, toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu 12 vakakwidza nyaya iyi kudare vatembingosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati mutongo wapowa kumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Kugamuchira mitongo yese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapato. Isusu tinokurudzira mutemo kuti utevedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navaKasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. VaKasukuere zvisa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi zvazonzoo zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court chinzwikwe nechimbi chimbi, nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri na 9:30 mangwana.
Gweta ravaKasukuere vaMethod Lovu vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro-soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vaKasukuere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi 10 vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira regare Information for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro wesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvokusvika pakutadza kuzvidzora. Chakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nevatori renhaumo Harare nhasi pakuparirwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukuparirwa kwebhuku rakanzi Paces and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asiva Sizani Weza, vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe, vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica, vati ivo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutedzera mitemo yemalocal authorities. Iyezve anofanira kutedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Uku vatawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda dziri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta, havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipo pakuparurwa kwebhuku iri. Vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucherechedza mirawo yavo. Takatarisana nezvakaitwa navaTrump rera2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipapo yekuda kupidigura simba ravanhu rokushara mutungamiri wenyika muchekerere zvichitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
Chakatanga ndo basa rakaitwa navaTrump rokuda kuvhiringidza basa ravanhu. Takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhota vanoti electoral votes aya. Tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica. Ndati pane makare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo. Saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump. Zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa. Saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapisi egore rinouya, takatarisana neizvazvo 2024, asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeAmerica yava kuvarwisa takatarisana nhange mutange egore rinouya iro. Asi kungoti pane mhosva dzirikuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno?
Zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Chokutanga, tikange tava nomutemo wavanhu, mutemo iwoyo ndiwo unenge wamirira simba ravanhu. Tikatarisa zeZimbabwe Electoral Commission, tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo. Totarisa zvemakoti omuno Matare ari kuvhiringidzwa, haana mbiru dzakasimba. Ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo sezvaida kuita Trump kuAmerica. Asinozvona kuAmerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana, zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurrahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hwegutsa ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Tsoro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo, idzo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe chete nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe, semacitizens, tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwe kunge vambosungurudzwa in the first place, nekuti havana mhosva yavanga vakapara. Zeki yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburitsa umbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU-PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuseketudza kuti ikwanise kupinda muBulawayo itore maconstituents eBulawayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimota. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Zvanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapata akasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana nezanupf. Iko zvino zvanyara vaakushaya kuti vodini nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi zanupf haisi kutuka kana kushoropodza dare nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa nezanupf kana kuti ari captured. Hezvo zvabuda izvi, pindurai tinzwi.
Nyaya iripo haisiye ZANU-PF kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti ZANU-PF vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC nekuti paine nyayawo yava Modi yekuti vakayanonokawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vamoji woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti ZANU-PF ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navamoji izvi. Matare dzimosva haatongwe neZANU-PF. Saka bvira takudza yekuti utongo wezanupf ndewejechetere ndewegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa 23?
Tichiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nemumbowo hwacho huripo. Vec yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasi tozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatitungamidzai kusvinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese neuwandu hwedu. Hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezvetu, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo, vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuhouse of commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji rweZimbabwe, aiwa musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadii kanonzi kamukomana. Nhamo inopera netabatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti chinodiwa hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekutada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vari Gweta vamasimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANU-PF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza zvinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhenge dzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi. Tichiti aiwa, rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina Praxidis Jeremiah.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 Ncwabakazi 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi isisisika izangibe lenyanga fonyiwe umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu be-CCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa uthiwa nguMbongeni Ncube.
Kulo msekelo webandla eliphikisayo ele-CCC ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF wafa emzini we-Glenview eHarare namhlanje.
Daba lwama-MP zakobulawayo ngu-12 soluphelile. I-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong, so sebe i-cancelile leyo judgment, so ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot.
Umthethwandaba waphezulu we-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akobulawayo avunyelwe ukuncintisa ukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Wabe kwaba mongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelele umiswa emthethwandaba weWashington DC namhlanje emini yasetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC ogongodwe ngabantu abanakanela ukubana ngabasekeli bezanu-PF wafa emzini we-Glenview eHarare namhlanje. I-CCC ithi uTinashe Tsunge uhlaselwe wagandwa ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni waleli bandla ukukhankasela usekelo kukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana iveza umuvi ethe daca phansi njalo kulegazi eligelezayo elikhanya liphuma ekhanda. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyati ufakazile ukubana ngempela kufe umuntu kudlakela lolu futhi ethe basaphenya. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela njalo balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi kwenziwe ukhetho olokuthula. Isikhulumeli se-CCC uNkosikazi Fatai Maere ukusolile ukubulawa kwelunga labo esithi abenze ubudlova lobo kumele babotshwe. Amazwi kaMaere agcizelelwe isikhulumeli se-CCC kokubulawayo uMnumzana Swithan Chirodza.
Ukubhidlizwa kwezindlu, ukuthiswa kwezindlu, ukubulawa kwabantu luphawu lombusazwe kaMnangagwa lehulumende yakhe eZANU-PF. Ngathi ukuthi ibala elidli linuka umbusazwe kaMnangagwa leZANU-PF yakhe. Namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi. Ikho thina abanye savela sayenyanya nxa kuthiwa uMnangagwa nguyo sezabusa ngoba sikwazi ukuthi izandla zakhe sicwele igazi. Siyazi thina ukuthi izandla zakhe sicwele igazi. I-CCC kayizangibe le nyanga ifonyiwe ngathi ukuthi umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu be-CCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa uthiwa nguMbongeni encube ekhwekhwe. So akusimangalisi lokho, yikho phela sikhona ku-CCC ukuthi sikhiphe umbuso, sikhiphe umbusazwe, sikhiphe imkhuba yona le esibhahile elizweni, imkhuba kamnangagwa lezanu PF yakhe.
Uhulumende olusolile loludlakela kanti lamapholisa lawo athi asaphenya. Libona ngempela kubotsha abantu yini ababangele lokho nxa sesikhangela okunyoso ukuye kwenzakala emuva.
Lokho ukuthi uhulumende ukusolile lokho, lapho sesingabonga ama-observers akhona lapha ezweni, ngoba phela ukusola lokwenzelwa ukuthi ama-observers ayokuthi uhulumende kamnangagwa ulonembeza. Benzela ukuthi ama-observers akhona athi uhulumende kamnangagwa ulesihawu. Bayenzela ukuthi baye ukuthi uhulumende kamnangagwa ulesihelo.
Umnumzana Sethan Mchirota, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, umnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukubana njengebandla bayalusola udlakela oluqondiswa emuntwini wonke nje, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe olukhokhelele ekubulaweni komsekeli owe-CCC namhlanje emzini owe-Glenview eHarare. Njalo wathi balusizi ukulahlekelwa ngumphefumulo kwalomuntu. Kusenjalo inkundla yokuxhumana eZim Live ibika ukubana intatheli izindaba yayo efike lapho okwenzakale khona isehlakalo lesi, itshele ukubana amapholisa akuleyo ndawo athi umufi ugxotshwe yimota. Umthethandaba waphezulu owe-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akoBulawayo avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngemva kokuvinjwa kwabo umthethandaba owe-High Court. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha isinqumo sakhe edayele e-Supreme Court, uMahlolihle Kani Mwayera wazise ukuba isinqumo se-High Court siphambana lemithetho yelizwe. Lokhu sokutsho ukuba amalunga awe-CCC alitshumi labanye abane abamanye amabandla sebevunyelwe ukuncintisa kukhetho lolonyaka. Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba lo ma-MPs akoBulawayo ngu-12 soluphelile, i-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong, so sebe i-cancelile leyo judgment. So ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho-ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalunga edayela iPhalamende abakoBulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungelabufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babe secourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Ukukhiwa kwama-candidates awe-CCC kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo. Okuqakathekileyo kathesi ukuthi sesingangena phakathi komuzi sisazi ukuthi abantu esincintisana nabo ngobani.
Kunjalo nje umthethwandaba owe-Constitutional Court uzakwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. Umahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagqwetha kakasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukakasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likakasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatha lezindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Melene lamanye amaparties ukuthi indaba kaSevia kaSukwere izwakale ne Tuesday next week ngo 9:30 ngamajaji amathathu awe constitutional court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele ithi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sokusele amaviki amathathu ukuthi ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edalela ephalamende lomongameli welizwe luqhutshwe eZimbabwe. Amabandla ezombusazwe bamathasathasa bephakathi kokukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Umkhokeli webandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Jamisa, namhlanje obesesigabeni seManicaland ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Laloba nje abesisisi besithi lo mhlangano uphumelele bakhala ngokuthi abasekele babo lokhu besethuselwa lokuhlukunyezwa. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje ubevula ukusemthethweni esinye isigaba sesitiji samalahle ewange. Mnangagwa uthethele lithuba lokubonga abeChina ngoncedo lokulungisisa lesi sitiji. Ikansili yakoBulawayo ibike ukubana ngemva kokhetho ngumpandula izalungisisa ingxaki yemikambo eku 5 Avenue okugoqela lodaba lwamabhasi asethwala abantu enzikini yedolobho ukubana asuke lapho ayesebenzela esilindweni sikaloliwe esiNational Railways of Zimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakwabhizimusi lokuthwala abantu lempahla abangene umhlangano walamhlanje oqoqwe ngabekhansili bemanyene labenkampani eye-National Railways of Zimbabwe eLight City Hall obuhlaziya ngokusuka kwamabhasi enzikini yedolobho bavumelene kulolu hlelo besithi luzanceda ukwehlisa isiminyeminye enzikini yedolobho lokuhleleka okulokuhlanzeka ngoba ukwakhiwa kwegodini molo lokhe kudonsa. Usomabhizimusi wakoBulawayo ongene umhlangano walamhlanje umnumzana Alpha Sibanda yena ukhala ngobuchapha obenzakala enzikini yedolobho.
Kanti akulani weyini elingasenzela yona ukuthi laba abantu bengalikhona lapha esithi la, because Bulawayo is not a Bulawayo which will grow up.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukuba baphezu kwawo umsebenzi wokulungisisa udubo luka 5 Avenue.
Ama-elections engedlula kule into esiyiplanayo esingathi yindawo or isimposium.
Umqondisi wezokuhlelwa kwezakhiwo koBulawayo u-injiniya Wisdom Siziba uchasisa ngokusebenzelana kwabo le-NRZ.
Sikhangele ama-luxury coaches, ama-inter-country luxury coaches ukuthi wona siwasengaphi. Sikhangelele ukuthi kuyakhiwa igodini, ukuthaya egodini. Sikhangelele njalo ukuthi kube le-interchange esibalayo. Kathesi interchange sivumelana singusitoplayo, sivumelana le-NRZ ukuthi let's work on something and have an interchange.
Isikhulumi semzansi Express unkosikazi Thandi Mangena nyathi uyalwamukela uhlelo lokuthi bayathwalela ku Railway Avenue.
Sathola umlayezo ade singawamelelanga njengama transporters, but nxa singani siyaye lukhangela uhlelo lwakhona, lona ihlelo luhle ngempela for thina lapha eZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo, because really it's going to bring lots of order and njalo cleanliness in the city.
Isikhulumi sePride Transport umnumzana Simon Masuku uvumelane lonkosikazi Nyathi.
Uhlelo lolwathi silubizele lapha esithulu, silubizele NRZ le city council, ngibona ukuthi uhlelo luhle kakhulu. Besijabulisile usitshengisa ukuthi iBulawayo iyathuthuka nokubambana kwethu.
Umnumzana Charles Moyo owa-Regional Premium Bus Services uthi amabhasi asuswe ngokufanayo.
Uhlelo lolwaselukhona silubonile, longathi luzasiphathisa if we all we have to move sisonkene, longabi lo muntu okhetha omunye umuntu, sihambe namabhasi wonke aye lapha lapho kuyathuthukiswa khona idolobho lethu.
Usomabhizimusi ku-Railway Avenue unkosikazi Linda Ngwenya uthi ukudalwa kwesilindo samabhasi kuzavuselela ibhizimusi ku-Railway Avenue.
Sidumisa uNkulunkulu, kuzaba kuhle kakhulu, kuzasiphathisa ngoba i-railway ziyathi ngokuma ukusebenza vele sahle saswela ama-customer.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo lesiminye eminye esidalwa ngumsebenzi wokuthwalwa kwabantu enzikini yedolobho labantu abathengisela khona okungekho emthethweni. Izimota ezithwala abantu zasuswa egodini kusungulwa ukwakhiwa kwegodini mall osokuphuzile ukuphela osokudale isiminye eminye enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweza manye amazwe, owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa emthethwandaba oweWashington DC namhlanje emini yangapha eMelika, esetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden kukhetho luka-2020. UTrump uthi uyahlukunyezwa nguhulumende kaBiden ngoba engafuni ukuthi ancintise kukhetho lomnyaka ozayo, njalo ukhangelele ukuwalandula amacala la enkantolo. Abalandeli bakaTrump bahlasela edale leCongress ngodlame ngemva kokunqotshwa kwakhe bezama ukuvimba ukwamukelwa kukaBiden lidale lephalamende njengomongameli weMelika omutsha. Abatshutshisi bathi uTrump nguye owatshotshozela lolu dlame. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo engowebandla leCCC eMelika umnumzana Tim Mringai.
Sesibona lathi ukuthi lokho kuthiwa yi-constitution ye-Amelika ukuthi there is nobody who is above the law. Kungathiwa sebekufaka ku-test ka-test. Ngoba siyakwazi ukuthi umongameli uTrump wayesephazamise i-constitution ye-Amelika yonke lokuyenzisa i-January 6 ukuthi abantu bangayilandeli like it's supposed to be. But siyakwazi ukuthi lathi i-America bathatha isikhathi sabo ukuthi bayanelise indaba zona lezi zombusazo. So ngiyabona ukuthi hayi khanya ngantu asebele forehand or ukuhamba phambili ngendaba leyi ngoba bale evidence eqinileyo.
Ukwetheswa amacala konke lokho okwenziwa uTrump ubona kumphathisa yini kumbe kumlimaza kumkhankaso wakhe okufuna ukuba ngumongameli futhi?
Ukukhankasa kuka-President Trump lapho esikubonayo ukuthi uyi-candidate ka-2024, mina ngibona in two ways. Kungathiwa kuzamnceda or ukuthi kuzalimaza yena le-Republican Party forever. Ngoba siyabona ukuthi sokusiba lama-cracks and inkulumo eyokuthi aphume ekukhankaseni sisiba louder and louder. Siyabona abantu abanjengo-Christie abe-New Jersey, lo Asa Hutchinson owe-Arkansas abakhankasayo labo to be president. labo Romney lo Bill Barr owaye nguye u-Attorney General wakhe bekhuluma besithi uTrump wayekhuluma amanga all this time ngendaba yika January 6. So indaba le siyakwazi ukuthi ulamanye amacala that he has been indicted on and kulamanye abuyayo from Georgia. So hayi sizabona ukuthi ama support akhe njoba badliwa past two election cycles ukuthi bayebelokhu bemelaye yini. Siyakwazi ukuthi hayi kule section engasoze itshintshe, but siyakwazi ukuthi i-independent or abantu abaphakathi abangaso Republican or Democrat yibo abayenza ukuthi ube ngumongameli welizwe le-America. Ama-suburban women yibo abayesabayo ukuthi azavotela umuntu onjalo yini.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo elilonga lebandla le-CCC eMelika. Limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze kungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo eye-Information for Development Trust. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo luveza ukubana abaningi bawasola amankampani akwele China ngokungasebenzi okucacileyo eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ekhuluma ngemva kokungathokoziswa yilokho akuzwe kuphuma ekusungulweni kwalolu gwalo olubizwa ngokuthi Paces and Cases, Impact of Chinese Mining on Local Community in Zimbabwe, umnumzana Steve Jawo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-African Empire Group, uthi akavumelani lokuvezwe yilolu gwalo.
And you all know these are human rights also. Did you talk to them? Some people, they might be the change already, no longer director, but you publish a book that you also think about their human rights.
Liyazi lonke ukuthi lolu kuludaba lwamalungelo abantu likhulume labo na. Abanye abantu kungenzeka ukuthi sebachiya lawo makampani bengayisibo abaqondisi bawo, kodwa selikhiphe ugwalo kufanele licabange ngamalungelo alabo bantu. Like labathinta ukubazisa ukuthi sizofaka okumayelana nenkampani yenu kulolu gwalo na.
Kodwa umnumzana Sizani Weza osebenzela uhlangothi olwe-Public Diplomacy Section olukhulumela isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe uthe ele Melika lisekela impumela yalolu phenyo lwabe-IDT.
Usekelo lwethu kunhlanganiso ye-Information for Development Trust luncedisa ukuthi besebenze lentatheli zindaba njalo lama-communities ukuveza indaba zokusebenza kwamankampani avela kwamanye amazwe esebenzisa ezenotho njalo lezemvelo. Lokho abakuthi yi-foreign direct investment. Akukhethelekile ukuthi le inkampani ivela kuliphi ilizwe. Ingabe ivela eMelika, ingabe ivela eChina, ingabe ivela eRussia, South Africa kumbe eAustralia. Kulilungelo labentatheli zindaba ukucubungula izenzo zabo ekuhlonipheni ezemvelo lamalungelo abantu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwempumela yalolu hlelo lwe-IDT, umhleli wephephandaba le-Standard uKholwane Nyathi upha umbono wakhe.
Ngaphandle kulama-report lapha lalapha atshiyeneyo akhangela ngokuthi abantu abavela kwamanye amazwe basebenza njani eZimbabwe, kodwa bokungela abantu esingathi benze i-scientific research entweni ezinje. And ugwalo lolu ngolokuqala. Lugwalo luzaphathisa kakhulu abantu abafuna ukuzwisisa ukuthi amakhampani akwele China aku-mining sector yeZimbabwe asebenza njani. Lucubungulule izinto ezitshiyeneyo ezifana nalokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi amakhampani la asebenza njani lapha asebenza khona, ukuhlonishwa kwemithetho lokwephula kwemithetho.
Unyathi uthi intatheli zindaba zivame ukubhekana lobunzima ekubhaleni indaba ezinje, ikakhulu ukuswela ulwazi olucacileyo oluphathelane lokusebenza kwamankampani akwamanye amazwe.
So lugwalo luqathekileyo kakhulu ikakhulu entathele izindaba ukuthi bezwisise into abaloba ngazo kumbe abasakaza ngazo nxa bekhangele ama-investors avele eChina. Sibona kuzanceda kakhulu ukuthi abalobi bengabhali ngezinto abangazizwisisiyo kumbe kungabi lento lezi esithi ngama-stereotypes bekhulume ngezinto ezikhona ezinto ezibambekayo.
Unkosikazi Carol Ntini isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo kakhulu lokho okuvezwe yilolu gwalo lwabe-IGT kundlela abayizizalwane zakwele China abasebenza ngayo kuleli kanye lesiphatho esibi kuzisebenzi zakuleli.
Kuyatholakala ukuthi abasebenzi abasababhadali kuhle.
Umnumzana Thawanda Majoni, umqondisi we-IGT, usole kakhulu ukwenza kukaJawo esithi bekuqakathekile ukuthi aqale afunde lolu gwalo lwabo engakacaphuki inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo ezisebenzi elizweni ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights, Center for National Resources Governance lezinye, bahlala bekhuluma ngenhlupho zokungalandelwa kwemithetho yokuphathwa kwezisebenzi zeZimbabwe ngamankampani akwamanye amazwe lapho uhulumende engathathi amanyathelo ngoba ezinye iziphathamandla zakhe zilobudlelwano benkohlakalo labanini bamankampani lawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
The Voice of America, VOA.
Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court usuvumele amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC alitshumi lambili ukubana ancintise kukhetho lwabafisa kumela izigaba ezitshiyeneyo koBulawayo. Edalele parliamente lawa malunga avinjwe lidale le high court ukubana angene kukhetho lolu kulandela ukwetheswa kwawo amacala ukuphuza ukuhambisa ingwalo kunomination court ngomhlangula. Ukuhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudale laphezulu ele-ZANU PF ele-Central Committee. Mlalazi usungula lengxoxo.
Ye inkantolo eyangaphezulu e-Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokubana ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek. Yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulolu khetho. Njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile ku-ballot bazayo bencintisa.
Babuchuma, nanto kudaba lwalamhlanje uthini ngalo?
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulamanye abantu especially abe-TPC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bethu lona sowuyi-state captured sowungwenza ZANU PF lokhu vele akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment e-Supreme Court futhi ngibezwa ukuthi bona sebesithini-ke kathesi baza ukuthi kona i-judiciary is captured yini ngoba nako sokusebenzile phela indlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yokuhamba e-court ayomangala into akafuna ukuyimangala and like I've always said ujaji umuntu layo ongakwazi ukuthi ngxekori besikhathi akukhuthwa kwento wangibona engabambanga kuhle. Yikho kulamalozini ama-channel okutona you can appeal uye-Supreme Court, you can appeal uye-Con Court and stuff like that.
Lapha-ke Mlalazi uyazizwela uGoleda uthi okwamanje politini nazo i-judgment iphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court. Ngabantu ababe politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores. Bebefuna ukungena koBulawayo nge-backdoor. Le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni koBulawayo. So uyabukubona ke okunye kuye kumgceke njona ethu Goleda ukuthi abantu bahlala besola yona judiciary nje ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba abaregulator i-election abanjengeze uma betho ukuthi laba bantu bafike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola-ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obeluletwa yilaba bantu abangama activists webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumela lakho yikho kusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama facts that I had heard okwenziwe yiSupreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ye, lapha golide nxa sisikhangela bekungani lifakele umbekwa. Ye, umbekwa siwalile uya phambili lizakwenzani njengebandla.
Ngingakaphendulile lokho bengifunde ngithi kumpendulo kaba umlalazi lapha. Into emqoka yikuthi kona sikunazelele ukuthi kona singathandi ukubana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30.